Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu zvita 2019. Makateerera kuStudio 7 neperinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Musangano wekutanga wakanangana nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muupoteri weGlobal Refugee Forum wapetwa muGeneva. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika 20 kubva muzana. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vehurumende, mapazi esangano reUnited Nations, vakuru vemabhizimisi nevamiriri vemasangano akazvimirira oga zviuru zviviri vainge vari kumusangano wemazuva matatu kuGeneva, Switzerland, kutanga nemusi wemuvhuro. Musangano uyu unonzi Global Refugee Forum uye ndiwo wekutanga wakanangana nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muupoteri neavo vanotiza misha yavo nekuda kwehondo kana kushungurudzwa. Vanhu vari muupoteri vanosvika 20.25 million, vamwe 50.55 million vakatiza misha nekuda kwekusagadzikana munyika dzavo. Zimbabwe ine vanhu vakawanda vakapotera munyika dzakapoteredza uye iyo ine vapoteri vainochengetawo kutongogara refugee camp kuManicaland. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvavashandi nekugarisana zvakanaka kwevanhu vakatungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, muzvinafundo Paul Mavima.
Musangano wekuGeneva wakafamba zvakanaka. Ndom wanga uri musangano wekutanga weinonzi Refugee Forum. Panouya nyika dzakasiyana-siyana, nyika dziri kuchengeta vapoteri, nyika dzine vanhu vakabviswa mavanogara, vanogona kunge vari munyika dzavo asi havasisiri padzimba dzavo. Saka vanenge vachitoriwa vapoteri vari munyika yavo asi havana upenyu huri normal. Saka kwakauya nyika nenyika dzinobatsirawo madonor countries. Saka isu takanoparticipatawo senyika iri member state yeUnited Nations High Commission for Refugees.
Ko ndianani vakaenda kumusangano uyu vakamirira Zimbabwe?
Takaenda tiri chikwata chaive neni na MP vano lead the portfolio committee international relations kindness paradza na chief Charumbira. Vakaenda vakamirira pan African parliament nema technical experts ekuministry. Yakafamba zvakanaka. Takaita statement yedu yakaiti avo vane mikana yekubatsira ngavabatsire nelevel inoenderana nemaresources avainawo, nekuti dambudziko rinenge rawira imwe nyika idambudziko rinogona kuzowirawo dzimwe nyika. Saka kubatsirana kunenge kwakanaka. Uye takataurawo zvinogona kuitika munyika dzinenge dziine marefugees. Kuvapa zvidzidzo zvekuti vakwanise kuzozviriritira aidza vari munyika iyoyo yavakapotera kana kuti vadzokera kunyika dzavo, nekuvapa rubatsiro rwekuti health yavo ive iri right. Nepamusana pekuti chirwere hachizosarudzi kana chatanga parefugee camp chinogona kuzoenda kumacommunities anenge ari kunze. Saka vanhu vakadaro vanofanira kubatsirwa. Isu tongogara refugee camp, hurumende iri ku vapa dzidzo iri kuvapa nzvimbo dzekurima iri kuvabatsira nehealth nezvimwe zvakadaro asi tinozobatsirwawo futi nemasangano akasiyana siyana kunyanya masangano iyayo eUnited Nations vakaita sana United Nations High Commission for Refugees nana UNICEF ndo vamwe vanotibatsira nemamwe non-governmental organizations but isu senyika takatozvipira kuti tibatsire ivavo vapoteri vari muno ndofunga tina about 11,000 vapoteri total vari muno muzimbabwe vazhinji vacho vari kutongogara refugee camp saka meeting yedu yakafamba zvakanaka
saka ivo vari kutongogara ava vari kubva kunyika dzipi chaizvo vamwe vacho
tine vanhu vanobva kwana DRC tine vanhu vakabva kuRwanda but tino also vanobva as far as kwana Somalia kana Eritrea vamwe vanobva kupedo pakaita sana Mozambique even kunyika kwavo kwagatsikana asi tichine marefugees arimo
pane zvakataurwa kumusangano uyu zvii zvimwe zvamungatiwo Zimbabwe yakadzidzawo
chinhu chiri kunyanya kudiwa ndechekuti nyika inenge yatambira vapoteri marefugees kazhinji kazhinji nyika inototanga kuisa maresources ayo asi zvakakosha kuti vawane rubatsiro even runobva kunana World Bank wekuti vakwanise kupa vanhu vavo upenyu hwakanaka but vachipiwa rubatsiro irworwo harufaniri chete kuti rungoenda kumarefugee iwo masurrounding communities asina chaari kuwana saka zvakaita tongogara refugee camp kune macommunities ari around that managed kingdom anofanira kuti patinovaka zvivakwa zvinobatsira marefugees macommunities ari pedo ipapo anofanira kuti awanewo mabenefits akadaro kuitira kuti pasazoita conflict pakati pemarefugees nevanhu vemunharaunda imomo kana tavaka ngativake zvinhu zvinolasta for a long time zvokuti even marefugees adzokera isu venyika tinosara tichishandisa zvivakwa izvozvo zvakaita sezvikoro zvipatara even infrastructure yakaita semarodzi anosevhisa ikoko
gurukota rezvavashandi nekugarisana zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 nezuro hurumende yakazivisa kuti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana pamwe nekumanikidza vabereki kutenga mayunifomu pachikoro ichiti vabereki vakasununguka kutenga muzvitoro zvavanoda kana kuzvisonera mayunifomu vega Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera
Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rezvedzidzo yepasi muzvare Kesti Coventry mumashoko avo kuNational Assembly vachipa zvikonzero zvekuti sei zvimwe zvikoro munyika zviri kufoira zvakanyanya zvekutoshaya kana mwana mumwe zvake anopasa muzvare Coventry vati pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vana vafoire zvakaita sekushomeka kwevarayiridzi kushomeka kwemabhuku nekudhura kwemari yechikoro vati mari yechikoro iri kudhura zvakanyanyisa zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kubhadhara mari iyi muzvare Coventry vati hakuna chikoro chinofanira kukwidza mari iyi nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana vati mari inokwira kudarika apa inenge yave kuda mvumo kubva kubazi ravo vachiwo zvikoro zvizhinji munyika zviri kumanikidza vabereki kutenga mayunifomu anodhura zvakanyanya muzvikoro uye izvi hazvibvumidzwe vachiwo vabereki vakasununguka kutenga mayunifomu kwavanoda kana kuzvisonera muzvare Coventry vazivisa kuti bazi ravo rinoda kupinza varayiridzi zviuru gumi nezvishanu kuti vana vawane varayiridzi vakakwana muzvikoro asi vati vakapiwa mvumo yekupinza basa varayiridzi zviuru zvishanu chete gore rinouya vachiti izvi hazvikwanisi kupedza dambudziko rekushomeka kwevarayiridzi muzvikoro sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misahirambwi Mushonga vaudza Studio 7 kuti vabereki vanobvumirana kukwidza mari dzechikoro mumisangano yavo yemaschool development association asi vozofamba vachichema chema kuti mari yechikoro yadhura vatine kuda kwekuti nyaya iyi inogara ichitaurwa nezvayo asi zvikoro zvisingaterere. Paramende yaita chisungo chekuti bazi redzidzo yepasi richaburitsa gwaro rinotaura zvese zvinodiwa, richapiwawo kunhengo dzeparamende kuti dzibatsire kuona kuti mutemo watevedzwa. Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nekushomeka kwevarayiridzi, pamwe nekuti zvikoro zviri kufoira zvakanyanya zviri kumaruwa nematunhu ekumatebeleland, uye kuti varayiridzi vanonzi vanoshandira kune nzvimbo dzine mitauro yavasingagone kutaura. Zvimwe zvisinawo kufadza nhengo dzeparamende inyaya yekuti varayiridzi vari kupiwa mihoro iri pasi pasi, pamwe nekuti vadzidzi havana dzimba dzekudzidzira dzakakodzera zvekuti vamwe vanodzidzira mudzimba dzekugadzirira fodya. Muzvare Coventry vati vachapa zvichemo zvese izvi kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema, avo vange vasipo sezvo ivo nemutevedzeri wavo vatove pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News va Constantine Chiwenga nemudzimai wavo Mary Mbai waChiwenga vari kuramba vachikanzana makobvu nematete. Daily News mekare vemakereke muZimbabwe vanoti vanofara zvikuru nekupindira kwevaimbove mutungamiri weSouth Africa vatavo ndeki munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Muchronicle, mutauriri wemapurisa edunhu reMatebeleland South Inspector Philip Silisani Ndevele vanoti chikwata chevarume gumi vakange vaine mapanga nemabhemba vakarwisa vashandi vepamugodhi wegoridhe weColin Bond vakauraya mushandi umwe chete ndokubva vatora masaga gumi egoridhe isati yacheneswa. Muchronicle mekare mune nyaya yechikwata chevarume gumi nevashanu vakange vaine pfuti dzerudzi rweAK-47 nemabhemba vakarwisa varidzi vezvitoro pa Govatema Business Center muGwanda vakatora 14,000 rand ne 1,000 US dollars nezvekudya zvisati zvazikanwa uwandu hwazvo. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Shinokumbira kubvunza nechekuti chiiko chiri kuitika kuti pese pese panoitika kuti vanhu vemtc vasangane. Mapurisa anokonzeresa kuti vanhu vasasangana, vanhu vanongokonzeresa kuti vanhu vaparadzane kuti vasai vataura zvavataura zvinenge zvazvizikane nezimbabwe, kuti isu tiri vana vezimbabwe. Saka ndinongokubvunzawo zvangu kuti chii chinoitika kuti zvinhu zvidi zviite saizvozvo.
Ini ndinoda kubvunza purezidendi vamunangagwa kuti patakaungana muNational Sports Stadium paipai takavanzwa vachitaura ivo kuti chii the voice of the people is the voice of God. Havana kuti the voice of ZANU-PF supporters kana kuti the voice of MDC supporters is the voice of God. Wakangoti the voice of the people is the voice of God. Saka nhasi tinoshamisika kana vari kuti the voice of God riri kuhukura. Vanenge vachinzi vari kuhukura ndaanani? Isu tiriunhu hatina kana pati yatino sapota, hatizi vezanupevu, hatizi vemdc, asi tiri kungoshupika, tiri kushupika kusingabviri. Voice racho raGod raita sei? Tinonetsekeranei pamusoro?
Mangwana makanaka Studio 7, vana vabatano vakawande nevamwe vese vandinokushedza nemazita. Inini ndinoshamisika sitereki kunzwa mumwe munhu kuti ZANU-PF inoda kusumudzira nyika, ZANU-PF yazodai zodai. Ko wakamboiuraya kubva kwese uko ndiani? Ivekuti mboda kugadzirisa papi chinhu chamunongourayai michi everyday nguva dzese? Anhu ngatisanyipiranga tichitaurira nezvinhu zvizere, ngataurira nechokwadi always. Matadza matadza, ipai vamwe mukana. Inini madhara nenini nguva yenyu navashandi yakakwana.
tipewe isusu wana wachidiki makala nikutu kwa nso kutonga tuwano kutaza kwedu na kugwana kwedu 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 mkura ndira hapu mishu kwa mwezi kutuwa zinchini chini kana hiri hundo hiri hundo wakaru hundo wakafai mima kasara metizu mafara mdo saka mburibu nasi saka tinyarale mutinyare o tatenda
Magadigo magadigo kasibuse. Dongo doro ni naoyama dugu yuko tiga na sina zubda ora kwa sina nuto wanyara risa. Pusa sina zino bisiira kutiyo arutanzi taka bisa masoja marodi. Eyar masoja noroa wa nanga kapiki zoe nifumzi jipurisa. Sina zino bisiira sina zaji ngao sada kubata wa nugume soyo anuza no piefa. Nikusinzi soko anuwa chite yo anetuwa maduka. Datenda angu.
Wabereki, ndi Felix Mango, arikutaura pano pa Studio 7. Ndiri kukumbira zvangu kwazisa vari kumusha. Anana bamwe vajuli nevakunda nevakochineti nandi murozi ndinotenda zvangu pano zvandiri kutaura izvezvi. Iye zvino ndiri kutsigira kuti vachamisa ichokwadi yeye kuti vasadya kumusangano ukoko kwavachazoenda ukoko. Kwanise kutanya izvozvo zvataurwa zvakare vazochiruma kwavo vena vanodyiswa ndatenda hangu
makadii Studio 7 ndokwanisai mose makadini basa ramunobata tichitipa nepenyuro yenyu inodakadza tinotenda toda kutenda vose vashamarari tinitei basa renyu aiwa tinotenda ndoda kutaura panhau yamari chwenga mari chwenga havanyanya musungurudziri isaizvozvo Ivo vatwenga pavakanyenga meri vavasingazivi meri ane mbune saka chiza vari kunyanyonetsera meri vanomunetserei imari ngani dzinopiwa kumusoroko dzinongodiwa mabhiriyoni mangani anopiwa kumusoroko 1 million iyo yashamisa chicha yashamisa handaitora mari yemurume wake saka chiza vanotinyangadzira vatiti meri ne ko dzavo dzavari kuba mari vachitenga dzimota vachidii vachidii Vano kunzwanani oh kubatira kubatira kwako gakasada ivo zvino handi murume womukadzi wawe kwande tura mari yemurume wake saka munhane murume wake une permission yekutora mari kwete kuti wokorewa chindingurudza mari kuti meri wada hee meri wada nhaso mushungurudza futi gakasiye meri hee haasaputunotiza ko vari kuba mari munyika zvipatara zvichifa vanhu varipi vanhu vari kufa ivo vachiba mari vachiguta hoo mari yemeri yashamisa nhasi kuti yabiwa nekuti yabhotoka tazviva kuti meri wakaba 1 million zvipatara zvakavhangwa ngavasiyani nameri ndapota ngavasiyani nameri ngavarusiye vai mudii mukadzi wemunhu
makadiko kustudio 7 ndini mbuya mberi ndoda kutaura nezvemukadzi wachiwenga nachiwenga ngavarege kutinetsa nokufunga kuti hei zvaimbonzikadzi ukataudzana naye mauraya munhu mukavidza anobudisa ndozvakaita chivengwa chiwenga nokuti vakurambana akuti mari yakabiwa kana ivo vacho vanosunga vanhu havasi kuziva zvavanoita vangadai vakasunga vese nachiwenga chiwenga younosarirei nokuti uyu meri anga asingazombotori mari kusvika atenge mota kusvika atenge dzimba vasingazivani kunyepa vanozivana
makadi apo ana mukoma pastudio 7 vandipa mashoko nini ndinofarawo kuteerera chirongwa chestudio 7 ndino Owen munyanyiwa ndinobva pachota asi pari zvinhu zvangu ndiri South Africa paKimberley ndini ndachida kungotaurawo zvangu panyaya yekuuya kwakaita vaimbo vapresident veSouth Africa vakauya kuzoti vagadzirise nokukumbira kuti dai vagadzirisa vaita kuti varume vairi havanzwanana izve vanzwa kuti vari kuti hanzi vachamisa vasabvuma kuti vashande namunangagwa ndova kutorambukizawo nyika itoramba yakatowedzera kupinda mumadhaka nokuti chinoitika ndechekuti vanhu musamubva makafunga kuti chamisa achazotonga nenyaya yekuti varume avo varipo havambofi vakazobvuma kukurura matomu kuti vape chamisa idzodzo inhema saka kutoshanda vese zvingatonaka zvingatobatsira isusu ruzhinji rwezimbabwe kosi tiri pamatambudziko kugara musouth africa kusikuda asi nyaya yekuti zvinhu zvakaoma hatina kana chekubata izvo vabereki vedu vari kutambura vari kumusha uku Sana inukumbi odai waruma wataura na wanzuvisana. Waunoti, woshanda seivesi. Chukunzi wano zuhura ya wachamisa andu wano zudi. Nga wano ngungwari la oipapo. Kwete kutiso, kuti wanzi irambai, irambai. Nukuti sunuzo chikanga nisa. Muno mchemu chemu, tinopesi rata zingwa. Tisina pekuno tangira. Na tenda zuhangu.
Manzo apfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7 tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kutadza kusvika munzvimbo zhinji uye kusagadzikana munzvimbo idzi dziri kukanganisa basa rekuedza kupedza chirwere cheEbola muDR Congo. Richitizve parizvino vanhu zviuru zviviri nemadzana matatu vakafa nechirwere ichi uye vamwe zviuru zvitatu nemadzana matatu ane makumi mashanu nevana vanozivikanwa kuti vane chirwere cheEbola. Dare rezimosha muPhilippines rawana vamwe vanhu veimwe mhuri inozivikanwa munyaya dzezvematongerwo enyika vaine mhosva yekuuraya vanhu makumi mashanu nevanomwe muna 2009 kusanganisa vatori venhau makumi matatu nevaviri. Dare iri ratongera Andal Apatuan nedzimwe hama dzake kugara mujere upenyu hwavo hwese. Nasi mchikamu chino tinoda kumbotarisa vaimbi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoimba uye chichitsika nziyo dzevamwe vaimbi Tawanda Kasaira. Uyo anonyanyozikanwa nezita rebasa rekuti Dr. Tawanda Benson ari kunzwa kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuitwa kambo kake Dumalana kaakaimba navii mampezi wekuBotswana ako kari kutora mukombe mumabiko akasiyana-siyana munyika nekunze kwenyika. Jonga kande miri weStudio 7 abata Dr. Tawanda Benson kuti tunze zvizhinji.
Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mukoma Dr. Tawanda Benson.
Ndinotenda baba makasimbere kuti sei koko kwamuri.
Aiwa kuno kutsvene chando chete mukoma Benson. Ndoda kuti nhasi mupe vateereri veStudio 7 zvamakatengezera zvamakatakura tichiona kuti nguva yatatarisana nayo inguva yemazororo eKrisimusi negoredzva. Ndiyo nguva inenge ichitarisirwawo vaimbi vakaita saDr. Tawanda Benson kuti vanga vachiburitsa dzimbo itsva. Titaurirei zvamakadengezera.
Chokwadi chocho. Chokutanga ndikati ndavaudza zvandinazvo ndoda kungovatenda nerudo nerutsigiro rwavainarwo mukuburikidza nekusapota music yaDr. Tawanda, kuburikidza nekutsvaga nekutenga music yaDr. Tawanda. So far ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari kuzvizwa nezvaDumalana. Dumalana, aiwa Dumalana ndenyu, Dumalana torai. Pamusoro peDumalana ipapo tine nziyo dzeAnglican mahimu asakaita mavideos neatakaita maaudios zvekare. For the meantime, since isusu tiri kuita kaproblem tichana nevanotitengesera macds, we have decided kuti tiite get in contact with our loyal customers nekuvapa number dzedu dzeWhatsApp dzavanokwanisa kutaura nesu, then we make a plan yekuti tovatumira music sei tichitaura navo direct. And tine music ye imwe zvekare dziripo dzakasana ndotamba vanongada kutamba Christmas vaye vananda mba ichechewa wedi kuti ndanzwa zved tine music yane OCD zvekare yane OCD anzi ndaramba kudzokera shure album rake idzvariripo rakaita ma featurings nana Chomza all the way from South Africa pane album rake zvekare raChomza ratinaro saka tingangoti we've got everything zvingangodiwa nevanhu.
Vakawanda vanokuzivai muri muimbi anenge achiita zvakare basa rekuburika mumhanzi kana kutsikisa mumhanzi kana atingati producer. Apa muri kutaura vaimbi vakasiyana siyana. Muri kutaura saproducer here kana kuti muri kutaura sevaimbi vamakashanda navo?
Ndiri kutaura saproducer uyezve vaimbi vatingati ivo vatakanyererana navo pasi Mega Base Studios inova iyo kambani inorekoda music wemuBotswana nenyika dzese dzakasiyana siyana. Ndo vaimbi vatakaona isusu vakakodzera nekuda kwekuti maalbum avo kana kuti madamaresi avo akakwanisa kugamuchirwa nevanhu nekuda kwekuti akanyatsotsikiswa nemazvo. Saka ndiwo atiri kutengesa iyayo ndo atine vimbo yekuti so far pane vanhu vakakwanisa kupa music yedu kana kutumukira music yedu vari kufara nayo zvisingaiti even kana kutarisa vanhu vari kutitevera paYouTube chaipo chaipo aiwa tiri kuwana kutitevera vakati wandei chaizvo.
Natumalana ratumalana tumalana 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 ratumalana tumalana tumalana.
Mataura kambo kandanga ndichida kukubvunza ine zvako kanonzi dumalana kamakaimba imi na mukoma V mampizi wekuBotswana ikoko. Mangataura pamusoro pekambano kuti kana ikabata bata makona akawanda ipasi rose uye kamwe kedzimbo kari kutarisirwa kuti kachainge kachipisa muzoro rekrisimusi neNew Year.
Dumalana inziyo yakabva pane song yangu yandakatanga ndakaita na DJ Sia vekuNamibia naChomza ndikabva taona kuti song haina kunyatsobudirira zvakanaka tikabva tangochinja batazochimba tichiti dumalana. Song iyi song yatingati national anthem yemuBotswana yava national anthem kunana Zimbabwe haindoti yapinda muAfrica munomu yatenderera zvakanyanya kunana Malawi tinotenda nerutsigiro yakasvika inziyo yekuti yakatikwanisa kutipo mabasa ekubhukwa tevaimbi kuti tikwanise kuimbo mumashows nemumaparties. Saka inziyo yakaimbwa na V wamampizi featuring Dr. Tawanda. Ndikangoti V and Dr. Tawanda ndo vakarova ranzi yake even vine 2.4 million views pa YouTube.
Matauro mumwe muimbi ari mustable yenyu anonzi Neo CB tinozva kuti mwana wa Dr. Tawanda yeyu.
Ichokwadi Neo CB iropa rangu. Neo CB muimbi ane makore atingati 12 years akatanga kuimba aine 9 years. Ndatozoona kutoti panapa mhenye ndiri kutsikirira mwana. Neo CB ane maalbums ake maviri, yekutanga inonzi The Passover, yechipiri inonzi Waymaker, zvinoprodyuswa na Dr. Tawanda Benson ku Mega Base Studios in South Africa.
Vanokutsigirai vanokubata ipapi?
Vanotitsigira vanotibata panhamba idzi ndedzekuBotswana ndidzo chete dzingori dzimwe chete dzinoti idzo 00267 72 860 140. Saka ndidzokoro dzezvekare 00267 72 860 140. Pa Facebook Dr. Tawanda Benson, pa Instagram Dr. Tawanda Benson.
Aiwa tatenda zvikuru Dr. Benson.
Inotenda Jonga kandemiri West Studio 7 nehurukuro yaaita nemuimbi Tawanda Kasaira kana kuti Dr. Tawanda Benson. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Musangano wekutanga wakananga nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu vari muupoteri weGlobal Refugee Forum wapetwa kuGeneva. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disenda bako VOA Ndebele.